manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 19 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoratidza kuti vanhu vakafira panzvimbo igumi nevatatu asi vamwe vatatu vakazoshaya zvavo vasvika kuchipatara chemutare.
Hurumende nemasangano akazvimirira yobatsira vanhu vakafa mutsaona yemugwagwa nezuro. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa votumira mashoko enyaradzo kuhama dzevanhu gumi nevatanhatu vakashaya mutsaona iyi. Vamwe vanhu vekuhwange vosangana nedambudziko remafashamo emvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru mubazi rinoona nezvenjodzi Recivo Protection Unit vaNathan Komo vanoti nhasi vabatana negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba kuenda panzvimbo yakaitikira tsaona yakauraya vanhu gumi nevatanhatu nezuro apo bhazi reGeneral Bande rakaroverana nerori pedyo nemusha wekwaShamu mumugwagwa weHarare mutare nezuro. Vatiwo hurumende nemamwe makambani vari kubatsira vakawirwa netsaona iyi. Ngatinzwei zvizere kubva kuna vaNkomo.
Patasvika pakaitikira njodzi yebhazi rinonzi General Bande nerori. Taona chiri chipatapata chekubvisa zvinhu zvakasiyiwa nevakakuvara nevamwe vakashaya nezuro. Asi tazosvika tangotimirei Minister for Provincial Affairs zvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vabva vasvikawo vachionawo ipapo. Pakaitika mutambo wakaoma asi zvinoratidza hazvo kuti Mwari ariko kudenga.
Nezuro panga pasina kunyatsojeka kuti vanhu vangani vanga varasikirwa neupenyu patsaonai zvii zvamanzwawo.
Tataona mumagwaro atatopiwa kuti tiende nawo tigone kubatsira vanhu nechimbi chimbi. Tinoratidza kuti vanhu vakafira panzvimbo igumi nevatatu asi vamwe vatatu vakazoshaya zvavo vasvika kuchipatara chemutare. Ndoda kunyanyotendesesa mapurisa edu nekutirimuka pavakangonzwa njodzi iyoyo nevamwewo vanhu vaingopfuura. Hakuna munhu achangoti regerai vehurumende vachazvionera kana vapi. Vanhu vaingopfuura vaitotakurawo vamwe vanhu vakakuvara vachinovasiyawo kuzvipatara. Saka kutaura kudai tabatsirwa zvikuru nehurumende semazuva ese yayagara ichiita kubatsira avo vanonga vashaya naavo vanonga vakuvara. Kuchipatara Manicaland Provincial General Hospital ndo chipatara chakaseenza zvikuru. Madhokotera neana mukoti vese vanga varipo vachiita basa. Maprivate sector companies varipo ana Higher Life, ana Dav, ana Nyaradzo, ana EcoShure yeEconet. Tirwirangwe kuti basa iri rireruke. Vafundisi vasina kumbodeedzwa dzimwe svondo vanongouyawo vachinyaradzawo hama dzavo vafa nekuti taita command center pamutare General Hospital. Kutaura kudai vanhu gumi pari zvino vatoonekwa kunzi ndevanaani avavo vari muzvipatara mishonga nemabhiu.
Saka hurumende iri kubatsirawo sei ivo vanhu ava?
Hurumende yakatowedzera mari yainobatsira nayo, mari yechema kusanganisawo neveGeneral Bande. Isu tichanga tichipawo zviuru zviri zvine mazana mashanu General Bande, Noah Bazracho. Anonga wachipo zuru ziri inemaza na matatu asi vatu anogona kuwedzera zvichingoenderana nekuti zvakamira sei.
Mukuru mubazi rinoona nezvenjodzi Receive Protection Unit vaNathan Gomo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumirawo mashoko enyaradzo kumuri dzakafirwa uye dzine hama dzakakuvara mutsaona iyi. Tabata vachamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Tinodawo kukumbira kuti vakuru vozomweya munyika, mabishop, mapasta, mareverend, maapostles, vabatire nevanonamata vese kunamatira nyika maintercessors. Varambe vachinamata kuti nyika yedu isaramba ine mweya wekudeura ropa, mweya wekudeurwa kweropa, nekuti unomboona kuti maitiro akaitika aya ndekuti pane zvinoda kugadziriswa munyika yomweya. Saka ndo chikumbiro changu ini semutungamiriri ari kurutivi rwematongerwo enyika kuti ngatichemiri kuna Mwari wedu kuita zviviri. Chokutanga, kuitira matambudziko akadai asaramba achingoitika munyika, nekuti pano nepano mhere yarira, pano nepano misodzi yapa matama. Nechechipiriwo, mashoko edu mashoko enyaradzo, mashoko ekuchema, kuchema, kuhama dzakarasikirwa, nekuti chiitiko ichi chinouya chisina kunge chapa kana notisi kana kuti ziviso. Saka zvinhu zvatinoda kuti tiite hama dzakarasikirwa, vane shamwari dzakarasikira neupenyu ipapa. Tine urombo hukuru, asi chikurukuru ndechekucherechedza nyaya yengozi yedzimotokari dzemumugwagwa yaramba yongonetsa muZimbabwe.
Zvino pangaitwa sei kugadzirisa iro dambudziko remumigwagwa iyi?
Mukatarisa kune dzimwe nyika sana Dubai, kunyika dzimwewo dzakadaro vana South Africa, hongu ndedzi dzinoitika nokuti injodzi. Asi muno muZimbabwe dzakawanda munyanya, nekuti migwagwa yava zvipambo, migwagwa yava macheji, migwagwa yava mifungo kana kuti marira anoparadza nekukohwa vanhu. Nemhaka yekutanga, motokari dzedu zhinji dzakaparara dzine mateya, maspepas acho mashoma, uye dzimwe dzakura zvakanyanya, dzimwe hadzina mabhureki nokuda kwokuita zvakaita nyika. Chechipiri, migwagwawo yedu yakanyanya kubva yaita mitete kana kuti yakamanikana zvakanyanya, zvekuti kazhinji kuva nenjodzi yakadai kunowanzokonzerwa nemigwagwa. Saka inyayawo yemaamiriro ekunze kwenyika, matungamiriro anoitwa nyika yedu, ekuti tofanira kunge tine urongwa nemuono wakachenjera. Kunana Dubai kune migwagwa inoenda yakadai, kunana America kwamuri uko iri mberi gumi kana misere mitete misere uri mugwagwa uri kuenda kurutivi rumwe chete. Zvinoitawo kuti zvisava nematambudziko atiri kuona ekuti vanhu mukore uno kunonzi kwaitwa head on, kureva kuti kusanzwisisa matambudziko ari kukonzerwa nekwashi kana kuti urwere huri muhurumende neutungamiriri hwenyika, nekuti zvese izvi zvinofanira kunge zvakaonekwa nguva iripo. Toronga migwagwa yofadzwa, migwagwa yogadzirwa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vagari vekuhwange vakaparadzirwa dzimba nemidziyo nemafashamu emvura nezuro, uye vave kugara paguest house yeHwange Colliery apo hurumende iri kuita chipatapata kuedza kuvabatsira. Bazi rezvemamiriro ekunze rakatoyambira vanhu nezvemafashamu emvura aya richiti nzvimbo dzakawanda dzenyika dzinenge dzakatarisana nedambudziko remafashamu aya. rakayambira vanhu kuti vasabire nzizi dzakazara uye kusawanda mvura pasi pemiti yakareba nekuti vanogona kurohwa nemheni. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemumiriri wedare reparamende Muhwange vatulani moyo.
Masasha memvura akaitika nezuro ende kwakaitika kwaite damage yakatokura kwazvo. Izvezvi tichitaura tine maareas anotoverengeka arava the most affected, totaura nzvimbo dzakatarisana seana Lwenduru, Sana, Number 3, Vanasendrera nekumpumalanga kuDRC ndo dziri most affected nemafashamaya.
Hapana vakafa here kana kuti kukuvara?
Kufa hapana, asi damage yakaitika most to property nedzimba nemajurawo ndiyo aidona. Then vanhu vacho ndo vatomuvhwa to masafe zones. Tichitaura izvezvi havasi kudzimba dzavo, vakatochengetwa kuguest house. Asi property yavo zhinji iri damage zvekuti havagoni kuirecover.
Kuguest house kwavari uku ndekupi?
Kune guest house yeHwange Courier Company iripo, ndokwavaendeswa vanhu, ndokwavari kugara for now, nekuti kudzimba dzavanga vakagara ndo dzakaaffectwa nemaflooding.
Mungazive kuti vanhu vangani vakaendeswa kuguest house uku?
Hatisati takwanisa kubuda nestatistics, asi as an office of the MP through which a comprehensive report yekuti tinyatsobuda nemaactual figures kuti vanhu vacho vari affected vangani nezvinhu zvacho property yavo yakadamagikwa kuti yanga yakawanda zvakadii. Ndo zvatichiri kuzama kuti tibude nereport yakanyatsokwana ine mafacts.
Ko nhasi kwamboona yavo here?
Nhasi kutori nezuva rakatonyatsopisa nyika zvisingatotomboiti, zvekuti haungatombofungidziri kuti nezuro tatine maflati.
Mutauriri wemumiriri wedare reparamende Muhwange vatulani moyo vachitaura vari parunare kuHwange kwakare. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandino kupakurai, svondorega-rega, ini ndini Maikove. Nasi muchirongwa, tine hurukuro nava Ashley Pfunye, vaimbove, mutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tichikurukura pamusoro pedambudziko riri kusangana nevadzidzi muzvikoro. Panguva iyo varairidzi vari kunyunyuta mabasa, vachiti mari yavari kutambira ishoma. Eva Pfunye ndi inom kamuchira muchirongwa chedu chevechidiki makadai henyu mukoma?
Maita basa muri seiko?
Aiwa inangu ndiri bhoni. Nyaya yandati ndikubatirei nhasi inyaya yezviri kuitika muzvikoro. Ndachida kunzwawo maonero enyu pamusoro pezviri kuitika.
Maita basa nekuunza nyaya iyi kuvanhu nekuti nyaya yakakosha. Inyaya inoita kuti nyika iende mberi kana kuti iende kumashure. Nyaya iyi inotirwadza zvikuru kwazvo, tichitarisa kuti vadzidzisi vari kushaya iyo mari yekuenda kubasa ravo. Tikatarisa standard of living, mari yacho yaunowana as a salary haitokwani kuti usasteini kuti kwire uende kubasa for the whole month. So izvozvo tichidzokera futi tichitarisa at the institutional level, tichitarisa pazvidzidziso zvedu, toona kuti zvinouraya the quality of education because varairidza vachadzidza vane kufara, vadzidza vane nzara. Nevaya vari nesoma students kana tidzidza dzacho dzasine nzara, Saka whatever we are doing, I just read in good faith. And the studies are for 2 weeks. My fees are quira. So quira kwe my fees, quira kwe transport. Jete zo zo zuli sa watu watu kwasa kwanza kutumila vanavavo kushkoro.
Takaona, pa kanyu nyuta vara irizi, urumende wanga chuna kuwa pao ya tinga cushioning amount. E, tikaona ozwekare, baireke wanga chichema chema, urumende katu, all right, tanzo chemo zenyu, sezo muru kuchema chema, gorerino, ma primary schools, uye zwe, ma secondary schools, uko hurumende, zwa waka badara gorera pura, ndiyo zwa waka badara gorerino. Mungati hurumende haisku zame.
One thing ya tofana kutarisa is the agreement and the contract ya rastainwa initially when Zimbabwe payata chana utularai. So you find out kuti the value that was placed on the amount aisha fana ne value iriponan. Those salaries were agreed in US dollars. Ukakuita salary ya munu net bond. Apana shawani nguwa ite because the 30 bond kuenda kukwira kumbika 3. So haungati wakuita anything because ungoti munaende kubasaka 3. Ya chinga atikuzama pati. Kana hakuda kuzama. We must bring back ya chino tiyo hii value system. Maari nga hive ne value. So as long as maari sina value umokwanza kukwita asini kendo kukwita kukwira hao. So that's why mchono watu waka kuita zinu waka kuita masalari zinu mshitoro sabamu mazotanga kukwira hao. So hizo zinu wetu hapo titone senge apana shuru kuitika.
Wapunye tichitari savana vechidiki warugumu uskoromo. Iwa avasku wana mkana uku dziza. Mungati ukukumbu nyikizwa kweko zero zawele.
Education is right. And munu kana karamu klasi kana karapa ipenji lekuti haku naku dziza. Anofana haku piu haku dzize. So kana maku dinaya that person that's right. Not a privilege, it's a right. Means wakuto uraya future in nika ini. Because ndova anwacha kazira maspesu. Ndova anwacha kazira ndeke teino nika. Patwa yo kazira sei. Kana yo kuna ukana mapenji lakwenda uklani.
Babereki waru kuchema. Vazizi waru kuchema onao. Varairizi nao waru kuchema. Urumende iyo iru kuti aiwa. Trukuza mapachose kukazirisa nyairi poe. Pane zunga itwa erene babereki. Kana uti iwo vanuma communities. Avo kuitra kutuvana watanga kutukira kuchikoro wana omi kana iku zizi.
Iyo urumende house must contribute to the national crisis. Inofana ushana nevan. And evan wo. Tofana ku engage. Ave urumende kiwa pe ma solution. Was tukuona utifane crisis ima solution ne crisis ili iyo utunga miri mune munyika.
Mhm. Ai watakunza eza kanaka wapunye. Ndanchi kumbro kutumu kande mazwenye kupetsira.
Ah maita basa. Nguva ya chawe wanwezi bafo. Nguva ya kaoma. Nguva inoda kuti. Chitange kubata na tive united kuti. So vinyika yedi. Because ma solutions atofana kuwa na asma solutions are temporary and bond. But kudama solutions are permanent acha kara acha wane kwa and benefit the generation kwa chawe after isu. Nguva yukuti chese all our abilities and in our diversity atofana ku unite.
Ae wa atakunza zwakanaka wapunye tinotenda zvikuru sa nekupinda mchirongwa.
Na maita basa. Thank you so much.
Aiwa mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyikanana. Ngatisangane padande mutanda apo pa Twitter uyezve pa Instagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Musakanganwe kuti nemusi chipiri tirikusangana zvekare pachirongwa chedu chechidiki chirongwa The Connection chatinokupakurai chipiri choga choga apo tichange tichienda mberi tichikurukura pamusoro pezvinosangana nevechidiki munyika. Mure Zimbabwe nguva yangu ndiyo yadyikanana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru mai kamborova nhano apo achidzoka nechimwe chirongwa svondo rinouya musakanganwi kuteerera. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Alice Wells, vatanga nhasi kushanyira Pakistan semuenzaniso wekusimba kwehukama pakati penyika mbiri idzi. Mutungamiri wehurumende yePakistan vaImran Khan vakamboitawo hurukuro gore rapera nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Amai Wells avo vari murwendo rwekushanyira nyika gumi vakatoshanyira Sri Lanka neIndia. Vanhu vari kuratidzira muIraq vavhara migwagwa muguta guru renyika iyi reBaghdad uye muguta rakakosha zvikuru munyika iyi panyaya dzechitendero reNajaf vachipisa matai edzimotokari. Vanhu ava vanoti havasi kufara nenyaya yeuori, kushaya mabasa uye kushaya zvinhu zvakakosha muupenyu. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu. Nhasi tina mukoma Joseph Nyakabau, avo vanofara muchitendero chavo muSpoken Word Ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi, tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ndiri mukomana ane makore anoita iyo 27. Ndakabarirwa kwaMutoko, ndikakurira ikoko, ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare. Zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007. Ipapo ndakatanga kuimba kwangu ndaingova munhu anongoimbawo muchechi uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki, achitambudzika, achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame. Kutiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari. Saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakangoimba nziyo dzegospel nekuti shoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo nemunhu.
Wandinyara
kambaka kanonzi Wandinyara zvaJesu. Wega uchingonzwa title yacho muchirungu kuti Wandinyara zvaJesu. Kakauya ndakarimerwa chaizvo. Ndemubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasirwa nevabereki, sei ndine masituation akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezvi rakatsikama akati, iwewe ndakakuda, kubveni ukadana kwandiri ndichakupindura. Mashoko aya akauya saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwesituchero ndakabva ndafemerwa kuti ndinyorerwiyo runonzi Wandinyaradza.
Kamwe kambo kamatiwigira nhasi kanozanyaka
ite kuda kwemoma gabuite kuda kwemoma
dai wuti jana ndakakaimba muri muchechi zvizhinji zvakaitika mweya wamwari ukaburuka vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiruro nemashoko ari ipapo saka ndo zvimwe zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo
itwe kuda ngakuitwe
Zimbo dzese dzamuinadzo idzi vanhu vanogona kudzichenga here mumastore
Zimbo idzi dza everywhere vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes paGoogle Play paVisa paSpotify paYouTube vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo
Mashoko amuinawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakababa
hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisike kana kuti waremerwa waitwa sei mwari anogona kukunyaradza
Vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita Mukoma Joseph Nyakabau veSpoken Word Ministries ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino Mukoma Joseph Nyakabau tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi
tinotenda zvikuru veVoice of America nenguva yamandipo zvakare
tinotenda zvikuru mukoma tanonoka Joseph Wande nekuti pachirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero tichange tinavo zvakare svondo rinouya musakangani kuteerera nemusi wesvondo wega wega chirongwa ichochi Nau dzedu dzemitambo tombo tanga kukupai mutambo wakatariswa nevakawanda zvikuru pasi rose weEnglish Premier Soccer League mutambo uri kutambwa pakati peManchester United neLiverpool iko zvino vakomana vari kumbodya maranjis kana kuti vari pahalf time asi Manchester United yakarowa iyo 1-0 neLiverpool Liverpool inova iyo iri panhongonya pe makwikwi English Premier Soccer League ine mapoints 64 ikakwanisa kubudirira pamutambo wanhasi saka zvakamira kudai pahalf time Liverpool 1 Manchester United 0 tombo tarisa munhau dzemitambo yecricket munyika umo Zimbabwe yakwanisa iyo kusvitsa zvibodzwa zana nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 189 pamutambo wayo wekutanga kubva muna 2018 neSri Lanka muHarare nhasi Zimbabwe yaimbenge yamiswa kutamba mutambo wecricket uyu nedzimwe nyika neInternational Cricket Board mushure mekunge hurumende yamisa board reZimbabwe Cricket Council kushanda richiti rinenge raitadza kutungamira asi izvi zvakabva zvapawo kuti Zimbabwe yacho ibva yamiswa neInternational Cricket ichinzi iri kuhurumende haitenderwi zvachose kupindira munyaya dzemitambo sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau zvakare hurumende nemasangano akazvimirira oga
yobatsira vanhu vakashaya nevakakuwara mutsauna yemugwagwa yakaitikira pedyo nekwamutare nezuro. Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa votumira mashoko enyaradzo kuhama dzevanhu gumi nevatanhatu vakashaya mutsaona iyi. Vamwe vanhu vekuhwange vosangana nedambudziko remafashamu emvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakufi.